A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 31st, 2017. Welcome to the women's segment, the women's roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the solidarity rally held by ZANU-PF in support of the First Lady, Mai Grace Mugabe, after she allegedly assaulted a 22-year-old girl, Gabriella Engels, in South Africa. After finding her in the company of her sons, Robert Jr. and Bellamine, in a South African hotel. We're also looking at the role women play, those in the arts, in communicating political and social issues. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Linga kosha olesine lobo mama asihluzeni bo mama kulapho esithola khona uhlelo lwethu longo lesine. Don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 as we are now live streaming. Join in the conversation right now.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com and www.voashona.com and www.voandebele.com. Welcome, if you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the solidarity rally held by ZANU-PF in support of the First Lady, Mai Grace Mugabe, after she assaulted a 22-year-old girl, Gabriella Engels, in South Africa after finding her in the company of her sons, Robert Jr. and Bellamine, in a South African hotel. We're also looking at the role women in the arts are playing in communicating political and social issues. What are your views on the issue, PJ?
And today, the South African President, Jacob Zuma, was quizzed on the role he played in facilitating the awarding of diplomatic immunity to the First Lady, Dr. Grace Mugabe. This is what he had to say.
With regard to Mrs. Mugabe, now, I'm not a lawyer. I don't know the points of law. And I was not involved in this process. How it has been done, I would be lying if I speculate. What were the facts that were put? Because I was not in that department dealing with that matter. So I'm not going to give you an answer that is not there. Thank you, Deputy Speaker.
Honorable Tlowama.
That there was the South African President, Mr. Jacob Zuma, on the immunity, diplomatic immunity offered to First Lady Grace Mugabe of Zimbabwe. And from what I heard, he actually dug the question three times before he could be pinned down to answer the question.
Yes, very interesting there. Mm-hmm. And we had him giving his signature laugh at the end of the statement that there from Mr. Zuma, the president of South Africa. ZANU-PF yesterday organized a solidarity rally for the First Lady Grace Mugabe, which she did not attend. And critics are questioning the relevance of such gatherings. So that's what we're going to be looking at here, PJ, and also at the role that women in the arts are actually playing in communicating political and social issues too. What are your views on the issue? Over to you.
Stand-up comedians are having a a feast or a good time going on about this issue here. Siyalambulela uhlelo lethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama alapho ke esikhangela izangkathaze izandhlupe kanye lokuphumelela kwenhlelo zabo mama kungaba kusemabhizimusini akungaba kwezokuhlabela kungaba kwezompilo nje ekuphileni kwabantu sisithi asihluzeni bomama lamhlanje ke sikhangela ulokhe sikhangela udaba lolu olukankosikazi Grace Mugabe, umongameli Robert Mugabe. Yena ke ochiye echaye untombazana amthole elamadodana akhe amabili uBella Mine kanye lo Robert Jr. ewetheleni yakwele South Africa eJohannesburg. Ikho ke izolo ukugcine ekhululwa akazanga abotshwe abotshelelwe locala laloba nje abantu base South Africa bebefuna kakhulu ukuthi ngabe uyabotshiswa amiswe phambi kwemthethwandaba kodwa ke umongameli Jacob Zuma ucineke uhunkumbe ngithi uhulumende wakhe akwa Jacob Zuma ucine umnika isivikelo esediplomatic immunity ukuthi angabotshiswa ngicala leli lokuchaya untombazana. Iko abantu abaningi kubakhubile kakhulu abase South Africa kwakhuba labase Zimbabwe okokuthi amabandla aphikisayo kwele South Africa lamhlanje abebuzisisa umongameli Jacob Zuma ukuthi kungani uhulumende wakhe engabophanga unkosikazi iGrace Mugabe. Iko ke yena uphendulile ngemva kwesikhathi eside lokho bezama ukumbuza umbuzo omunye akumbe bambuze kabili kathathu ukuzaphendule esithi yena hayi yena asilogqwetha njalo akazi lutho ngalolu daba yena akazange angenele abamtshela abasedalele eParliament bathi vele wena uyamisaba umongameli Mugabe ikho ke uwenze njalo ukuthi unkosikazi wakhe engaboshiswa kumbe engamiswa phambi komthethwandaba ngaleyo ndlela ke uvumela ukuthi umuntu wonke aphume elizweni lapha aphuma khona abuye azokwenza santando elizweni lethu akubakhubile ngempela abakhuluma kakubi ngakho. Kodwa ke izolo ngase Harare edolobheni le Harare abalandeli bezano PF babe lokufola babe lomkhosi wokufola babuthana esikolweni sabo sezano PF besithi bona basekela ukuthi unkosikazi Mugabe akabotshwanga njalo besekela lokuthi wahamba wachaya intombazana lo okade isona kodwa ke abangakuvezanga ukuthi kungani echaye umntana wabanikazi engachayanga labakhe abantwana xa kade efuna ukujezisa njalo yena ngokwakhe kade engekho embuthaneni nalo ukuthi abantu kade bezibuza ukuthi kade vele umbuthano lo kade ungowani sibisibili ukufola lokho. Asizweni intatheli zindaba yethu akathi khona izolo ukufoleni kwabezani be-PF lokho.
Ingoma bezitshulwa beziveza ukuba ukhona okhulunywa ngaye lanxa engazange abethwa ngegama umsekeli womgcini sihlalo welinye icele labalwa impi yenkululeko elikhokhelwa ngunkosikazi Madita Webby Chimene. Umnumzana George Mlala uchasisele uZulu ngesiqokoqela salokhu kufola okubizwe ngesiphangiphangi. Wathi yena labanye bakhe bengasoke bambukela nje unkosikazi Mugabe ochazwe njengomama welizwe ethukwa mihla yonke. Inkulumo yalo zithi ngumgcini sihlalo uQobo wabalwa impi yenkululeko unkosikazi Madita Webby Chimene ilandule udaba lochefu ebiwa yafakelwa umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa wacina esiyakwelatshwa eSouth Africa. Oqondisa uhlangothi lwenhlelo zezanu PF enguye njalo umphathintambo wezenzakala elizweni uDr. Ignatius Jombo uxwayise abekade bekulo mbuthano ukuba mabazithinte lanxa ekhuthaze amapholisa ukuba abophe bonke abasebenzisa indlela zakulezi nsuku zokukhulumisana ukuthuka lokweyisa inkokheli kakhulukazi umongameli Mugabe lomkakhe. Bebekhatshwe ngamapholisa abezanu PF befola bevelela ezigabeni ezehlukeneyo zedolobho ukuzabuthana esigodlweni sebandla. Isimanga ukuba amapolisa manje anciche imvumo abasakhulayo bamabandla aphikisayo ukuya kwethula incwadi yezikhalazo zabo eofisini yommeli wakwele South Africa eZimbabwe bekhonona ngokuvikelwa kwankosikazi Grace Mugabe ekubotshweni ngoba engumkamongameli phansi kwesivumelwano se-diplomatic immunity. Bekuleziphathamandla zikahulumende, abaphathintambo abambalwa abangamalunga njalo e-Politburo kanye lozulu embuthanweni lo owenzelwe e-ZANU-PF headquarters lapho bekutshaywa izilogani zokuchothoza ukungezwani lokufuthelana ebandleni.
Ye lo ke ube intatheli zindaba yethu uMavis Gama laye kade khona lokhu kusenzakala ukufola kwabezana PF izolo besekela unkosikazi iGrace Mugabe kodwa akakukhulumileyo lapho engunye ngubambile ukuthi balisile ukujengisela kwabe kwabasakhulayo abenera ukuthi labo bajengisele besekela unkosazana Gabriela Angels onguye wachaywayo kubale South Africa unkosikazi Grace Mugabe. From what I understand, Marv, from our reporter Mavis Gama, mm-hmm. she was saying, ironically, yesterday the police barred the Naira youth from marching in support of Gabriela Angels, which they wanted
in
to
a counter
march to Miss Grace Mugabe's
very interesting PJ. I think you know that's what's coming from the ground where people are actually questioning that what's behind all these matches because like you're saying one of our reporters on the ground they were saying there was actually another match that was organized by Naira and they were denied permission but ZANU-PF went ahead and actually had their own match. So that's what we're discussing here and also just the role that women in the arts are playing in communicating such happenings in political and social environments. Kuneo vachango pinda mshirongwa chedu nasi pano pachirongwa chedu che women's round table. Tukutarisa zvakabuda izvo nezuro pamusangano weZANU-PF apo vaitsigira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Pane zvakaitika kuSouth Africa uko amai Mugabe vakawanika Ivo vachirova musikana kana kuti tsvara kadenga wechidiki Gabriela Angels mushure mekunge vaona mwana uyu ane vana vavo vakomana PJ Chatunga na Chatunga Bellarmine na Robert Junior. Saka ndozvatiri kutarisa izvozvo kuti zviri kufamba sei uyezve zvakabatsira here kuti vange vane chiitiko ichi uyezve tiri kutarisa kuti mabasa ari kuitwa nemadzimai anoita zvemitambo akakosha sei munyika tichiona kuti vari kuwanikwa OPJ vachitaura nyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika pamwe chete nezvimwewo zvetsika nemagariro edu zuva nezuva. Regai timboenda kune mutori wedu wenhau Thomas Chiripasa anga ari kuchiitiko chanezuro tinzwe kuti zvakafamba sei.
Zvuru nezvuru zvenhengo dzeZANU-PF zvabva kumatirimana enyika zvafora kubva munzvimbo dzakasiyana-siyana muHarare nhasi zvichiratidza rutsigiro kuna amai Mugabe pamwe nemurume wava Robert Mugabe murongwa warongwa nechimwe chikwata chevaimbo vavarwi muhondo yerusununguko chiri kutungamirirwa naamai Mandi Chimene pamwe neprovhinsi yeHarare mubato reZANU-PF. Mushure mekufora kwadzaita uku dzakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvitsigira amai Mugabe nhengo dzeZANU-PF idzi dzanoungana pamuzinda webato radzo pazotaurwa mashoko nevamwe vevatungamiri vemusangano uyu. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvitsoropodza tsvarakadenga yekusouth africa muzvare Gabriela Angels avo vanonzi vakarohwa naamai Mugabe masvondo maviri adarika mushure mekunge vavawana vaine vanakomana vavo vaviri Chatunga Bellarmine naRobert Mugabe Jr pane imwe hotera iri mumusha weSandton muJohannesburg. Chimwe chezvinyorwa izvi change chakanzi Angels haazi ngirozi tinoramba takamira naamai vedu. Vachitaura pagungano iri amai Chimene vati havadi kuona munhu anotosvorana naamai Mugabe vachiti anenge ada kutuka amai Mugabe avo vavafananidza nambuya nehanda anenge atukawo mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Mumashoko anga achita kunge akanangana nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaAmazon Mnangagwa avo vari kufungidzirwa kuti vakapiwa chikafu chine muchetura pamusangano wakaitwa navamugabe nevechidiki vebato ravo kugwanda masvondo matatu adarika. Amaichimene vatiwo vanhu havafanire kuti kana vachinge vakuvadzwa kwavanenge vari voya vachiti vakuvadzirwa mumusangano. Amaichimene vatiwo vamugabe havasi kuzosiyira mudzimai wavo matomhu sezviri kufungidzirwa nevamwe mubato rezanu PF vavanoti vave kuswero tisakaramata namai mugabe vachivatuka padande mutande mumisangano yavanoita pamwe nemavanofamba. Zvichakadaro vanotungamira boka revechidiki muzanu PF vakudzana ichipanga vati vanoramba vakamira namai mugabe kusvika zvanaka.
Tanga tiri kukupai apo zvakaitika nezuro kumusangano wezano PF wokutsigira amai Grace Mugabe pane zvakaitika kuSouth Africa. Uyezve pakutanga pechirongwa tanzwa isu kune mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vachitaura ivo pamusoro penyaya iyoyi yediplomatic immunity. VaZuma tanzwa PJ vachiti ivo ivo havasi gweta uyezve havana kunge vane ruzivo kana kuti vanga vasiri pakati penhaurwa dzakaitwa kuti amai mugabe vapiwa here diplomatic immunity kana kuti kwete, asi vamwe vari kuti
ende kasekero kamwe kavaita kaya
ehe vabva vaita kamwe kasekero kekuti vazhinji vari kubvunza kuti vaZuma vanga vachirevesa here paya kana kuti vangoita ivo kuti vanzvenge mibvunzo. Regai timbochingamidza vari pano palive feed yedu. Tinochingamidza Willard Zvidzai ari kuti Solidarity Rally Santa Mount say there is no rule of law in Zimbabwe. Some people are more equal than others. Moses Shumba, how can Zuma say that? Tinasisi Hilda Mkomo vari kuti vabva vataura vanendevele PJ nichakupa kuti uverenge. Willard Zvidzai vataurazve kuti Zuma is out of words. Leader of a country cannot give a satisfactory answer to his nation on at the world at large. Ndobva vata izvo zvinondifadza izvi. Kana muri pano palive feed yedu dzvanyai pakanzi share tione takawanda. Gideon Mahuka Zuva ari kuti yes, what Dr. Maisei did is disgraceful, but I think the issue was a civil matter which was hijacked by people who purported to represent the girl. Vaenderera mberi vachitaura zvakawanda. Achimwene Manyadza vari kuti watching in Chipinge, achimwene kwakadini kuchipingeyo. Hilda Nkomo ndabva ndaona achimwene vabva vadzvanya apo pakanzi like, aiwa saka tinoona kuti muri kutinzwa. Hilda Nkomo ari kuti so true, this was disgraceful as a mother of the country. Watching Mike Matena Origins ari kuti watching from BW. Setswane Mandivizi ari kuti vabva vataura ivo kuti zvakamira seiko ikoko. Tselani Mavindi dze mai muga mwa ndofunga ari kuti aiwa havasi kufara nezviri kutaurwa izvo naDr. Amai. Paul Mujuka ari kuti ataurawo zvimwe pamusoro paamai vari palive feed iyo, atikurudzire kunyombana kana tiri kutaura isu nezviri kuitika munyika. Tauraiwo zvinobatsira uyezve hatidi mazwi anonyombana. Atwewo Nyakuritira ari kuti watching from Durban. Tina Gordon Pangeti who has just joined us, Priska Butau ari kuti tsee, aiwa tinokuchingamidza imese muri palive feed yedu. Uyezve kana muri kutinzwa dzvanya ipapo pane malike nemalove tione kuti aiwa muri kutinzwa. PJ, I think regai timboenda kune tane mumwe ndiri kuzoti nemumwe munyarikani wedu ari pano, saka regai tiende kwauri tinzwa kuti vari kuti chii.
Siyakwamukela Nkosazana Victress Matutu.
Yebo mani, njani?
Hayi nyaphila, kunjani khona ngapha South Africa?
Hayi South Africa kuright.
Ye. Limuzwile umnumzana Jacob Zuma ebuzisiswa edalele ephalamende ngalolu daba lukankosikazi Grace Mugabe. Khona ngapho ungasitshela ukuthi abadabuka eSouth Africa, izizalwane zeSouth Africa zilubona njani lolu daba, njalo lani abaseZimbabwe abasebehlala eSouth Africa alikubona njani?
Bengimlalele uba uJacob Zuma ekhuluma over i-diplomatic leyo enikezwe umama uGrace Mugabe. Ngathi uwehlulekile ukuphendula ngendlela mina ngedwa ebengicabanga ukuthi uzophendula ngakhona, akanikezanga i-straight answer njengomongameli welizwe. engicabanga ukuthi nama South Africans amaningi akubona kanjalo ngoba bayacabanga ukuthi njengomongameli bezobanika at least i-explanation ezwakalayo ukuthi kungani kwenzeke into enjalo.
Yeah.
So impendulo yakhe ayisuthisanga abantu abaningi.
Yeah. Abase abaseZimbabwe bona lokho belomqondo munye ukuthi basengozini yokuhlaselwa ngabantu base South Africa.
Ya sicabanga ukuthi sisengozini efana naleyo ukuthi singahlaselwa bekuzoba lula ifu bekuhambe ngendlela yomthetho ama South Africans kumbe hambona umama uGrace Mgabe kumbe siye enkantolo bekuzoba lula ngoba bezathi umthetho udlala indima yawo but okwamanje ngoba bawubonanga umthetho udlala indima yawo ngendlela kade be expecta ngakhona or ngendlela abafuna ukuthi ngale kwenzeke ngakhona kusengenzeka ukuthi bacabanga ukubhodlisela kithi ngezinto ezifana nabo xenophobia.
Yeah. So lokho besithi ngabe uyabotshiswa lalo basokwedlule isikhathi eside kangaka njalo sebuyele eZimbabwe.
Angicabangi ukuthi vele bengathi kangabotshiswa nje bona bebevele befuna ukumbona siye enkantolo. Lokho kungaze kube yisikhathi esinganani kodwa basafuna ukumbona siye enkantolo ngokuthi I think you ngakube banezindlela bezoyenza i-appeal against le diplomatic immunity enikezwe ubaba uGrace Mgabe.
Uthini-ke ngalabo abafole izolo betshengisela besekela unkosikazi Grace Mgabe sithi njengomzali akumele ajezise abantwana nxa lapho ebathola bezowona?
Umzali uyabajezisa abantwana maye bathola besona kodwa kuyabe sokusiya ukuthi isijeziso bani lesumzala asinikeza abantwana njalo abantwana labo abanikeza isijeziso ubathole besenzani. Esikhathini esiphila kiso njengamanje akuselula lokho kokuthi besithi umntwana ngowawonke umzali njengalokho bekusenzeka kudala ukuthi umntwana ube ngowawonke umzali ma umntwana etholakale sona umzali befika discipline lowo mntwana omthole sona kodwa kule case kunzima ngoba umntwana lo ube ngoni eyedwa ube kufike kwachaya abantwana bonke besizathu bele disciplinewa kodwa uma uchaya oyedwa ube disciplinewa esona lobani.
And njalo nxa kuyikuthi vele umthela uswazi umntwana umthela uswazi ngothando awusoze umlimaze kangako.
Ya amanxeba abonakale kuGabriela Enzozo ayabonakala ukuthi ebengathayela ukuqondiswa ubethayela ukuzwisa ubuhlungu kulo mahluko phakathi kokuqondisa ingane lokuzwisa ingane ubuhlungu. Umama othaya ingane yakhe akayithayeli ukuyilimaza loba ukuyibulala kodwa uyayikhuza akayilimazi ngendlela le esiyibonileyo.
So uthini-ke ngalabo abamsekelayo lo unkosikazi Mgabe?
Mina ngokwami angicabangi ukuthi abantu abamsekelayo bamsekela ngoba bemsekela ngoba akekho umuntu opheleleyo kahle ngingakubeka ngaleyo ndlela ukuthi ongayisekela le nto. Basekela nje I think bacatha ngokuthi basekela umuntu kodwa sokungenzeka ukuthi kube le ndaba zezombusazo politically ekusekeleni kwabo ngoba umuntu nje his or her five senses angeke ayisekele le nto eyenzekile.
Hayi bamba khona pecingweni nkosikazi kumbe nkosazana nizaphambanye.
Nkosazana
umathuthu.
Yebo.
Okulungile. Bamba khona pecingweni saqhubekela phambili ngohlelo lethu. Ngikunike ithuba kumavelasi.
PJ tininge tine mumwe munyarikani amai Hilda Nkomo vari panhare vari ku Britain vada kutipo pfungwa dzavo. Amai Nkomo pinda yenyu muchirongwa mutipo pfungwa dzenyu.
Maita yenyu kusimavelazi.
Ya taura yenyu.
Thank you. Inini semubereki zvakaitwa namai Mugabe samai venyika it's so disgraceful why ndichidaro vaifanira kuziva ivo chindiro chavo samai and bad part of it she went into another country to fight someone which wasn't fair in a public place and after all when she went to South Africa cleared the mission to go there carrying that cord which she used to hit that girl, the innocent one. No matter, let's say if she was a prostitute, you can't do that to someone. She was going to report or do something, to get down and ask you, who are you, or whatever. Not just to come and get someone and just to hit someone, not even revenge you. I don't think it was fair. If you're a married person, yes, my husband, he's hitting me day and night. You feel like you are scared. So no matter whatever is happening, people in Zimbabwe, I don't think this support, it was because they are happy. They are being abused, and after being abused, say that song was Salomon. No matter who I'm going to be a supporter, song as I think I'm going to be. I turned to end a carry to me to say this to a child, and then I'm all pocket with his inside. Who was the old tour? Who was up you and would you? Who mamma will use you? No, we are sorry that over.
Aiwa, mainkomo, tinotenda ipapo ndanyatsozwa kuti chokwadi muri kutaura nemoyo wenyu wese, asi mamboti gaga ganeshona kune avo ndanzwa mamuchimixa mapinda mushona mudevele muchirungu manga muri kugona chaizvo, muri kunyatsotaura saamai, mungoti ga.
Ndichigwadziwa ka, tinenge tichifunga kuti zvinonyadzisa, munoziva here kuti vana vedu vari muZimbabwe, 3/4 of maZimbabwe, vasakari muSouth Africa, vari kuita mabasa kumusha. I'm talking this because
imimi muri kupi mainkomo imbotipe onorondo yeupenyu wenyu wangu angade kuziva
inini ndiri kuno UK tiri muno isusu tiri vauyi takauya muno munyika asi tinotoriwo nekobhere yedu tiri munyika yavo takauya kuzoshanda tichiita zvatinoita tinotopuwawo kobhere yedu yokunzi munhu mutema hapana kwazvisiri asiwo ane chinzvimbo chake chero ndiri pabasa ukange uri pabasa munga mutipatara kana ndichiita kana ndikuhospital ndinopuwa nzvimbo yangu yekuti munhu mutema bhati ane nolegi akadzidza kuti urai wezero uri mutema anofanira kuinda pakobhere yake
handinazvozvo
tinorwadziwa inini ndine hama dzakawanda munoziva kuti nyika yedu inorwadzisa pamuche zvino vana havana mabasa varimo but pane pachiitika zvese kana zvatanga zvekunzi vanorova maZimbabwe ndomatageti ende vazhinji bhedhi patofiti kana asingagoni zulu ndevele atori patai ende havadi zvechirungu dzichiri kuyeu kana tamboenda mwadzataimboenda kumazeiriti
aiwa tinotenda mainkomo ibobatai makadaro nokuti tida kumboenda kune imwe vhidhiyo yedu yatinayo yatapiwa isu takumbira kubva kubusstop tv vakaita ivo vhidhiyo yechiitiko chanezuro saka tida kumboenda kwavari tinoona vhidhiyo yanga iri kuitwa iyo neanoita zvemutambo muzvare gonyeti Samantha Kurewa angari kuita iye video asi ndeye Bus Stop TV takumbira kubva kwavari vakati tishandise regate mboenda kwavari tiyeone zvafamba sei.
Yeah, man, now. Yo, my then. Ndakati magepa yenda. Vamwe vakafane kundiseka. Machina pisese hapu yenda. Chapleta. Bura hakuna. Maget hakuna. Mabibi. Yanzu vaita takura. Mapas hakuna. Malif hakuna. Mapas. Tora pisese papu takura. Makam hakuna. Maget hakuna. Maget hakuna.
Nasi tiri pa Zanu PF headquarters pa muzinda we Zanu PF. Apo my youth is ari kuita solidarity march ya Dr. Amai. Ngatitaure nemazi zvinzo kuti vari kuti kudi. Makadeni mukoma. Makadeni.
Tiri pedu.
Ndikumbira kuti munditsanangura chii chiri kumbonyatsoitika pana.
Tana kumachi.
Imachi yechi.
Ya Momsi. Yeah, tauya kuti uradza vanhu vekuze kwenyika taiwa Momsi edu tinovada chaizvo. Atina kumerwa nao zvinzwe zvakarongeka kuno Zimbabwe.
Ndokumbira kuti munditsanangura kuti nhasi panapa taunganirei iprogramu ichi yari iri panapa.
Programu iri panapa tauya kuzotsigira mutungamiri wedu Comrade RJ Mugabe. Saiye wakabva nesu muhondo akatungamirira nanhasi utungamiri hwake hatina chatinosora. Anotungamiri hwakanaka hunofadza munhu wese. Angasina munda, ano munda. Angasina kana chokudya, ano nachokudya. Chinotifadza kuna president chokuti kana kukaita nzara, pakaita program yekuti papa nzara gore rakapera. Munhu wese hakuna Zimbabwe yese kwasina kumudzira chikafu.
Saka program inoende kuti vangwane nzara takuwanawo chikafu here.
Aiwa. Wongu is part of it, but isis tuda kuti kutsigira utungamiri wa President Robert Mugabe.
Mimi sa youth leader zvanga zvinobatsira chi like sema youth in Zimbabwe zvamaita nhasi.
Zvataita nhasi isusu se youth league zvinoita kuti tinzwe manyukunyuku nekuti isusu se vana se youth league tinoti isusu pana mai ndo pane mwana. Panotarwa zita ramai Mugabe tese tinowanikwa tiripo sevechidiki. Zvinotorwadza vechidiki kuti vange vasipo panotarwa zita ramai Mugabe. Isusu tiri vana vamai Mugabe, tiri vana vamugabe, tine vabereki vedu vairi munyika munomu. Baba ramai Mugabe ndo vabereki ve youth league yemusangano we Zanu PF. So chese chine chekuti ana mai vedu tinowanikwa tiripo sevana vacho.
Ichi changa chinyatsoitika imachi ichi yange chitwe
vanhu vakazara pano nepamusana pekuti isu sema comrades akarwa hundo yerusununguko tatarisa taona kuti vanhu vanenge vakuita kushirasika pfungwa nevamwe vedu makomrades akarwa hundo yerusununguko vaakuzvachazini kuti vari kuitei vaakutuka vakuzvishora even basa ravakaita havachati kuti vakasunungura vacho vavato respect at all. Saka takati matukire avakuita kutuka baba kutuka mai zvita rakufamba nderekuzi wo veterans have denigrated Grace Mugabe, wo veterans have said Mugabe must go. Ndo zvatafambira chete hapana chimu.
Alright.
Yes.
Yeah, tanga tichiona mabhana anga akasimudzwa nzi kuti South yati pasine Afri Forum. Munganisana ngoro zvinombonyatsoreve kuti Afri Forum.
Amen, havo vana ivavo vakawanda wanda vanotozivana ikoko. Because vana mwa kufunga kufoma zvimapato, vozvipa zita, vachinyepera kunge se forum yekuita other things. Instead, iri nzira yekupinda mupolitics. Saka ukatoona vakutoti pasina ivo vatozivana kuti wrong forum. Yes, I bvunze zvizhinji zvacho ndabasa nazvo because ndoziya Zanu PF.
Bhana rakanzi Afri Fora kana ranga rakasimudzwa tiramboriona. Handisi kuziva kuti mariona papi. Isusu zvedu zvataita zvanhasi ndeze Zimbabwe. Zimbabwe ine border to border, Zambezi to Limpopo.
Enyu mama
ndiripo makadi enyu.
Ndinofara. Ndiri kuona nhasi event yechi iri kumbonyatsoitika pana.
Ndiye musangano wedu weZanu PF.
Ini yechi, imachi yechi.
Izvo harisati tanzwa kuti imachi yechi.
Ndaona makabata chakanzi Gutu South pasine inoti Afri Forum. Afri Forum chimborichi.
Afri Forum
zvinozikanwa nevagaro kugutu ndivanoziva.
Nai baba, Afri Forum zvinombonyatsoreva taona makati gutu South yachipasi neAfri Forum.
Afri Forum zvinoratidza kuti tungatiri forum yekupiche gutu kwedu kwatongatiri kuku tungatiinotikatichitedzera tiri kuku.
Aiwa, tinotenda maita basi. Right, tinofunga mazvinzwira mayouth zangachita solidarity match ya Dr. Amai Grace Mugabe. Gonyeti reporting for Bus Stop TV News. Out.
Aiwa, totora mukana uno kutienda Bus Stop TV nekunge vatipa ivo mvumo yekuti tishandise zvavakaitawo nezuro vakanga vari kusolidarity match mazvinzwira mega. Saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa ipo pano kuti zviri kuitika munyika iyi, madzimai vari kupindawo sei panyaya idzodzi dzemitambo nezvimwe zvakadaro. Tanzwa vamwe vachitaura PJ tanga takateerera kuti vanga vari kunyatsoziva here zvavanga vafambira. Tatonzwa kunyange ivo vanga vari kuronga vaedza kutsenga-tsenga mukanwa kuti vataure kuti sei vanga vari pachiitiko chanezuro. Asi ndo zvimwe zvatiri kuzeya nhasi kuti tione kuti zvakamira sei uyezve zvinorevei mune ramangwana, nyanya kuupenyu hwemudzimai hwanhasi.
Wati ngibuyele kunkosazana Matutu. Wena-ke ubulalele lawe lapho bekhuluma abakade bexoxwa labo ngugonyeti. Abanye bebevele bengakuzwisisi lokuthi balandeni. Ubona njani wena?
Ngicabanga ukuthi abantu bayasetshenziswa.
Yeah. Ikakhulu abasakhulayo lapho.
Yeah, abasakhulayo ngizile lo mama obekhuluma lapho. Mina njengomuntu omele inhlangano yabomama, kungizwisa ubuhlungu ukuthi abomama they are being misled. Bagcina besenza into abangayazi ukuthi bayenzelani, and namanje bakuthiwa bathi phansi ke-Afri Forum, abakwazi nokuthi i-Afri Forum le abathi phansi ngayo kuyini.
Kuyini mpela mpela.
Into engiyi-understandileyo ukuthi abakwazi ukuthi nxa kuthiwa phasi ne-Afri Forum, yini i-Afri Forum leyo. Bavele nje basika batshela ukuthi kuthi ukuthi kune-Afri Forum noma ilwisana nalokho okwenzeka eSouth Africa kumbe kwenzakalani, but abana-idea ukuthi yini le okubonisayo ukuthi le nto abayizile lapho, le nto abayikhulumayo abayazi, okuzisa ubuhlungu kakhulu. Ngoba thina sorela sithi abantu basupport into wrong kanti abakwazi ukuthi basupport into wrong.
Kuthi sapho nxala nalapho sokuvotwa ngomnyaka ozayo, yibo abantu abazabe bevota bona laba. Kule nto ezaphuma khona lapho.
The fact that laba abantu abazazi kuqala ukuthi bona bongobani, abakwazi ukuthi benzani, kufana nje lokuthi angazi noma ngingababiza ngamastuju noma ngithi yini, because loba besiyovota abazi ukuyavotela ukuthi bafuna ini bona. Bazovotela ukuthi kuthwaka benze ini. Okuyithi elungelweni labo lokuthi bazikhethele, abalali ilungelo lokuzicabangela kahle kahle. Engilwa lakho mina kakhulu ngikubo mama ukuthi omama kumele bazimele, bafunde ukuzicabangela, afunde ukuzenzela ulutho ngokuyinguye kwakhe, angayenzi ngoba ubani ethi kayenze kanje. Laba bantu abakwazi ukuzicabangela, abazukuyavota ngoba bafike bavote ukuthi mina ngikhetha lokho, bazavota ukuthi kuthiwe kangenza ukuthi
mama khonapho ecingweni mama.
Rakaoma yaiwa anenzeve azvinzwira vane meso vazvionara. I think tichiri namai Hilda Nkomo, handizoti muchiripo here panhare. Hello.
Hello, ndichiripo.
Ehe, mombo tipewo pfungwa dzenyu nezvataona pane vhidhiyo iyo yanga iri kubuda. Taona vamwe vechidiki mayouthis anozikanwa semayouthis vanga vari kuti ivo vanga vasiri kutoziva kuti vanga vafambira chii. Uye zvapo tiri kuona mabasa ari kuitwa ivo nevari kuita zvemitambo kuti vakakwanisa kutora zvanga zvaitika musi iwoyo, vakakwanisa kutaurawo nevamwe vachinzwawo pfungwa dzavo. Kunyange zvava zviri kusekesa asi zvinodzidzisa mune zviri kuitika zuva nezuva kumusha. Tipewo pfungwa dzenyu.
Sisimazelasi, ini ndinoda kutenda Gonyeti nezvaakaita. Ndinoziva kuti kuinareta chinhu kunonakidza kuti anogzamisa pfungwa anoona mamiriro akaita zvezvinhu. Takatopiwa green light nagonyeti. Thank you so much nezvaakaita, nekuti
vanhu ava vakangouya vari murima zvazvo zvingoenda kunzi vamwe vanhu vachidawo matisheti nemazambira nekukwidza mahara kwavanenge vanzirira yekusangana nokunodzika kana vachapuwa masikati kana chii but at the same time kuuya kwavari kuita hakuna zvinosanda sorry
Aiwa tiri kuona apo PJ vanenge vawana nhare yapinda pari zvino asi tiri panyaya iyoyo regai nimboverenga zviri paFacebook page yedu ndiri kuona pane vari kunyora panapa tina Wills Sweeney ari kuti ndobvumirana naamai Hilda Nkomo zvizere mabone free mazhinji havana basa Marvelous Chisango ndawanawo vane zita rinenge rangu panapa
Ndakuitira favor here.
Apa ndaita favor nondangoona kuti Marvelous ndafunga kuti ndini.
Savita.
Saka vari kuti hanzi handina munda ndipeiwo ndofunga vari kutaura pane zvanga zviri kutaurwa nemayouths anga vari kuti vakapiwa minda nezano PF. Masola wadudula mwandi ari kuti Dr. Amai vakarasha apo veAfro Forum vekwaGutu hanzi vari kutaura kuti zvakaoma apa tiri kunzwa kuti Afro Forum ndeyekwaGutu ndo zvavari kutaurawo panapa hanzi naWill Sweeney it looks like vanhu vakangonzi endai kumusangano weZANU PF asi havaziye chikonzero chavakange vachifambira saka kana muri palive feed yedu pari zvino dzvanyai pakanzi share tione takawanda uyezve modzvanyawo malike nemalove kuti PJ neni tizive kuti muri kutinzwa here kana kuti kwete nekuti dzimwe dzenguva tei tiri kungotaura PJ pasina ari kutinzwapasina
ari kuteerera panonzi pana amai mulochwa panhare tokugamuchirai
Hello. Makadi kwa mai mulochwa
ndiripo makadiwo
aiwa nhasi ndafara kuti mapinda muchirongwa nekuti togara tichiedza nhare dzenyu dzisingabvumi munoona sei zviri kuitika izvi tinoona kuti nezuro takaona vechidiki vachienda kunotsigira iwa amai Grace Mugabe kune kuratidzira kwakaitwa vachiti zvavakaita kusouth africa zvanga zvakanaka
ini ndingonasa kuti vanhu vanongoita zvekungotinhiwa nekuti vanhu kuti zvaanoda kuti ungazvitaura kuti uona kuti ndezvepfungwa dzake here munhu haina ndionisa kuti ndezvepfungwa dzake una kuti vazhinji vanongoita zvekutinhiwa senge kumusika kuya kwavanenge vari kumusika kuya bazve kunongosvika pagedhi repamusika rotomira kutonzi munhu wese mabhazisika azara kuti anenge ari 5 here kana kuti anenge ari 6 ndozvavanotoita pamusika ipo kwavo saka vanhu nenyaya yekuti vanenge nyayayekuti vanhu vanenge vachida mastendi mumusika muya kumupedza nhamo kuyako kana ukaramba kuti urambe kuinda hazviti unototoregwa stendi saka vanhu hapana zvavangadomboita vanhu vandoziva kuti tikasadero vana vedu vanofanha nzara
saka mai mulochwa imi muri kupi uye kwakamira sei panyaya idzodzi dzekuenda kumarali muri kupi imimi uyezve kwakamira sei panyaya idzodzi dzekuti madzimai vawanikwe vachikurudzirwa kana kuti kukokoredzwa kuti vaende kumarali nezvimwe zvakadaro
inini ndiri kumberengwa isi mureserva muno zvavanoita vezanu vacho vanoshanda zvikuru sei nemasabhuku nemasekretari emasabhuku saka sabhuku unenge achiziva kuti choga choga chinenge changouya kudai ndeu kana kuti chini unototi apiwe vese masekretari wacho saka ndio uri kufamba achitoudza vanhu kuti mangwana kumusangano kana kuti kune rali hakuna anosara here mukasara hamuzopiwi chichini nokuti vanhu vakatorere mazuva nekungopiwa zvacho zvavanopiwa kwete kukoro munomu mp wacho wakambouya anonzi makosimusomwani munomu east wakambouya akambopa vanhu mabagwe vaitwa ma5kg akambouya vanhu vakapiwa kwadi vakambopiwa raisi ma5kg vakambouya zve akavapa futi raisi paraingogovana nekapu saka unoona kuti vanhu vanongotinhiwa vamwe vane vachiti kwanzi tinohla nokuti kana tikaramba tinohla kurohwa
saka muchiona kuuya kuri kuita sarudzo dzemuna 2018 munoona dzichizoitwa murunyararo here imi sevanhu vari kumaruva
kunokwedza hako hako handi kunyanya kuita mishonga yakanyanya tongoona sokuti senge dzakapfuura dzanga dziri dzadzisina mhirizhonga asi isiwo tiri mbovu za vanhu kuti noti vanhu vane vachitiwo kuti isusu tive kumusangano kwenu tinosha chichinyi kana kuti mutire matisheti tinosha saka isusu tiri mbovu zavo vanhu kuti inginda yekumusangano kwacho asi vhoti yako vhoti yako sekreti yako muse kuvhota chete wengozvapo kuita sepekuvhotera noti kuti vabude sevazve sevanyange isusu vendc tikati musangano havavuyi vanhu ende vanozoviza kuti musaenda
aiwa pakanaka
yavanhuvanhu unodzingwa ukaonekwa kuriko kumusangana unodzingwa unodzingwa muno vanongoshiizika nenzira dzakawanda wanda
aiwa tinokutendai
aukulumi yini mamlo nkosikazi mulocho mbijani
yakuluma
woti fahlafahla ngamafitshane ukuthi khona ngapho kwenzakalani ngalolu daba
ngalolu daba ngapha abantu bayesaba abantu bayethuselwa banokwesaba kakhulu noma ukuthi thina be-m d c singabiza umhlangano yithi kuphele esiphumayo thina ama-senior abanye abasha laba bayesaba bayazikhulumela ukuthi thina siyesaba njalo singabonakala sihamba nani siyesaba noma ukuthi abantu bakuvakathe nxa sokusiwa ku-election so bayesaba ukuthi ndabonakale hamba lami sengingowe-m d c uyabe sesaba
so lina lilamacebo yini eliwenzayo ukuthi likhange abantu ukuthi bedlule ekwesabeni la
thina siyabe sibakhanga ngokuthi hhayi orayithi nxa sinalisesaba hambanini lenhlangano lingabizela umhlangano nowezano hambanini kodwa mzukwane wevoti please sicele ukuthi ke lisithinte nami ke lisivoteli bayavuma kodwa ngangikhuluma labo
ye kodwa ukwesaba yikho kukhulu
into yokwesaba yento abayikhulumayo ukuthi siyesaba ukuthi enxa sokubamba-election kungavuka ukudlakela sizachaywa and njalo siyabuza ukuthi sihlala sitshela ukuthi kasifuni umuntu emhlanganweni o-m d c kasifuni vele singasikasi ukubona ukuthi yomhlanganweni e-m d c siza kucisha abanye besethuselwa kuthiwa siza kuxotha lapho esigabeni sakongumbani ngante yonto
ye kodwa wena udaba lolobangamaresta ye udaba lolo lokankosikazi Mgabe lokuhamba ayetshaya intombazana lowo abantu seleke labakhuluma labo emangweni wakini bathini bona
bamanga vele ngabazi lutho njengabezana walapha vele ngabazi lutho noma ukuthi kule zani kagresi g 40 kule lacosti ngabazi lutho bapho kwenza kokuthelwa kuphela ukuthi bazakwazi ukuthi u-m p wabo ona phezele kwa-east ukuluhlangothi vele ngabazi lutho batshelwa yithi bemangala ngasibathengisa amavidiyo emafonini bamangala sasebebuthanele befuna ukubona
ye
ngoba iciniso vele ngabavunyela ukuthi babelazi iciniso
aiwa maimulochi wanhasi ndimatigonera asi muramba makadaro nekuti chokwadi tinogara tichifara kana mapinda pachirongwa chedu uyezve tsvagaiwo mamwe madzimai enharaunda taura yenyu
netiweki yangu ndofunga ndiyeyongoneta
aiwa nhasi muri kunyatsonzwika mwari anyatsotiitira atiitira nyasha nekuti muri kunzwika zvakajeka saka tsvagai mamwe madzimai emunharaunda mupote muchipindawo pazvirongwa zvakadai kuitira kuti tinzwewo kuti imi madzimai vari kumaruva zviri kufamba sei
ukuze labo baqunge isibindi sokuthi bakhulume emoyeni bakhona yini abalesibindi esinjalo bakhona yini abalesibindi esinjalo sokuthi bangakhuluma lasemoyeni njengoba nosithi bayesaabantu
bayesabayesaba ngiyakize kodwa ngabanikezi nihamba abaningi babembuza ukuthi wena wangena njani wathithini ngabalayela ukuthi ngafuna ukungena ngabanika le namba zakhona kodwa nganzakembeze phela bekhuluma futhi bayesaba
bayesaba ye kodwa antsho lina abe-m d c laqalisa uhlelo olokukhuthaza omama ukuthi labo bangene kwezombusazwe ngakini ngapho emangweni wenu akukasabalali na
abalapha bayesaba ngicela ukutshela ukuthi mina ngiwati candidate khonapha esigabeni sakongumbani lapha since 2005 uncontested so kukhanya ukuthi abantu bayesaba
abafuni khona ukulokota
Manyatsotaura amai munochwa nhasi manyatsotifadza panapa ndozvatinoda izvimadzimai kuti potai muchiuya mutiti taura kuti zvii zviri kuitika ndirikuona munochwa vari kuti vanhu vanotya kupinda mune nyaya dzematongerwo enyika saka ndosaka kazhinji
kachovanotya
aiwa tokutendai tinovimba kuti tichange tiinemi zvakare mune zvimwe zvirongwa zvedu muve nezuva rakanaka
zvakanaka inendotenda netwek ndiye nongondikarama
aiwa nhasi manyatsobuda zvakanaka muve nezuva rakanaka PJ tine mumwe munyarikani Linda Masarira apinda pachirongwa Linda Masarira tokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu
makadi nyu vanasisi vangu vakuru vari kuwashington dc vatereri zofara kuva pano zvara nhai
tiri kumbotarisa
tinotenda kugamuchirai pachirongwa
It's always a pleasure.
Watikudza zvikuru anasisi.
Ndizvo.
Koma.
Vanayaya.
Vanayaya.
Tokuchingamidzai. Tirikuona zvakaitika izvi nezuro tichiona kuchiitwa iko rally. Muharare imomo yekutsigira. Dr. Amai Grace Mugabe pane zvakaitika South Africa. Tipewo pfungwa dzenyu. Kuti muri kuona zvakamira sei tozoti mamune zvimwe zvamakaronga chimbotipaiwo pfungwa dzenyu
handidi kunyeperai nezuro ndakanzwa kurwadziwa ndakanzwa kusvotwa ndikanzwa kuneta nei ndichidaro chandirwadza ndechekuti vanhu vakaenda kunomacha vasingazivi kuti vari kumachirini nekuti vanzi endai munomacha mukadatasa maheadmaster aya vanhu vanga vatovingawo musangano wemaheadmaster vachiti ndiri kunodzidziswa zvenyu curriculums vakanzi endai munomacha that is the level of desperation of Zimbabweans yekuti ndikasaregedza kunomacha uku basa rangu rapera asi ini ndine munhu ari close kwandiri wandisingagone kutaura panhepenyuro akati podo handisi kuenda akapinda mota make akadzokera kumba kwake handisi kunomacha ndozvi zvandisi kukurudzira mazimbabwenzi kuti ngatiambei kushandiswa ukashandiswa unowanei chero kanopiwa chidhorazi yacho ichakuraramisa here makore ese achauya aise yakakuita sei yakakubatsira kudaro pedzezvo chandotaroti ndakaneta ndakanetiswa nenyaya yekuti amai tinozviziva tose chero vasingati kuvachena kuti vakarova vakarova ndosaka vakatsvaga diplomatic union chinhu chete chandaitsvaga kwavari semunhu anozviita shize philanthropist handiti ndaifanira kungoti no I apologize I am handiti hapana munhu asingatadzi hazvina basa kuti uri first lady here uri president uri ani at the end of the day we are all human we are hakuna munhu anonzi ari perfect anogona zvese pasi pezuva asi chitiko chane zuro handidi kunyepa chinhu chekuti chinosvodesa pasi rose kuti vanhu vakabuda kunoti tiri kunomacha nekuti amai vakarova munhu kusouth africa tiri kuratidza kuti tinovada chitiko chiya chinoratidza kuti vanhu vari kuti zvona hatirabasana zvo kuti mai vanofamba vachirova vanhu isu tinovada vakadaro asi chinozosvodesa nekurwadza ndechekuti vanhu vanga vari paya mukaona kana nyika zvireketa nebastop tv iya vanga vasingazivi kuti vari kutsvagiiko ndopa ndinozodzoka ndichiti vana vedzimbabwe makakomborerwa mune nyika ine michero inevhu rakanaka inonaya mvura inodai inodai munozviti makadzidza asi sei tichizosvika pakudzikisirwa kudaro kuti tichongoitiswa zvinhu zvatisinganzwisisi kuti zviri kuenda kupi zvichibva kupi zvizomira papi hakusi kuti vanhu havazivi vanoziva asi vanoti vanotya pedzozvo zvoti aiwa tiri makristu tinonamata asi bhaibheri rimwero ramunoti munonamata rinokuudza kuti fear is a demon kutya chairo idhimoni saka tochiti here nyika yezimbabwe inyika ine vanhu vakazara nemadhimoni ekutya
ndombopindira ipapo muzvare yemasarira tiri kuona munyika pari zvino pane kutaura taura kwakawanda PJ tichitanga iro vhiki rino iri panga parikutaurwa nyaya yazodwa wabantu asi takaona maZimbabweni ipo pano pa social media vachitsikana nekutsikana nekuda
kutererana
nekuda kutsikirana vachitaura ivo pfungwa dzavo asi sei tisiri kuvaona vachitaura pfungwa dzavo kana tiri kutaura zvinhu zvematongerwo enyika chii chiri kumboitika munyika
izvo zvitaura kuno
gumbura iyoyo vana chitsvangwa yekuti kana muchitarisa kana pa Facebook pangu kazvinhu zvichiti ngatimboedzai kukurukura kuti Zimbabwe yachoda yakaita sei kuti tinokwanisa kuivaka sei vanhu havapinduri zvinhu zvisina maturo izvozvi zvanazvodwa nanani ndo zvavanoda asi tikada kutochirichidza kwacho kurarama sekune uchotambudza munhu kuti aone kana mari yekombi chaya anenge asina kudzusa cheiko kana data bhando racho rakaende pafacebook kana ari mukadzi wemwana ngatotsvagawo munhu wekuti hei ndizvimbonditengerewo ndimboti ndizvoenda pafacebook ndozotaura newe kana ari murume varume chavo vari kutokoroko zvototsvaga mabhandhuri iwayo muno muzimbabwe muno vazhinji vandotombotengerewo titi nditengerewo bhandhuri ndigoro ndapinda pasocial media so the end of the day enda pasocial media pacho kunoitika maconversation anoita kuti tionesane tivakane ndo zvinhu zvakakosha I was appreciated really you know when people start having conversations on social media which are meaningful which will develop us as humans oka tisi kukwanisa kuita izvozvo zvinhu zvisina maturo zvekurarama kwevanhu nekuti ndozvo vanhu zvavanebasa nazvo kana zvekutatimira kwevanhu asi tikutambura hakuna mari kumabhengi hakuna mabasa hakuna chi tikatikurukure nyaya idzodzo vanhu havadi kudzikurukura vanzi politics but at the end of the day politics dzinoaffecta kudya kwako praizi yechingwa kuti wakwanisa here kuwana basa saka hapana paunofa wakati ini handiita zvapolitics because politics ndiyo inotoraramisa upenyu hwako inoona kuti wararama here kana kuti wafa chinondirwadza kuzvipatara cheko hakuna mushonga
Sisilinda tombokubatsa ipapo ndozoti zvechokwadi hana pari kurwadza muri kuda kutaura mafungiro enyu asi tine vamwe vanyarikani PJ ndiri kunzwa kuti maimukomo vambenge foni yavo yanga isandzwike mongotisi muchidimbu tipewo pfungwa dzenyu pane zvamuri kunzwa zviri kutaurwa naSisilinda izvi tisati taenda kwauri PJ
zviri kutaurwa naSisilinda zvinorwadza ndakudzai kuti nini I was matured during the war ndaiona zvese ende iye zvinezvi zvavari kugara vachitaura utongi huripo kuti nyika ndeyezanu nokuti vakarwa hondo hondo iyi yakarwiwa zanlafos nezipracos tese tanga tichiona vana chimbwido vaisika madzimai achirohwa munhu wese achiita kuti nyika ive zvairi but nhasika munhu wese akutarisirwa pasi zvakunge zanu yakangorarama namanayo zvinorwadza isusu tine vana izvozvi vasina mabasa vakapedza kuuvet vagere izvozvi vari kutengesa madomasi uvet munyika medu asi ezvine zvinonzi uya kumusangano wononzi pasina nhingi pasina nhingi vanhu vaya vari innocent but kana nyangwe iye mutungamiriri ari mutungamiriri kana wakanganisa unotiwo vedu chero ndiri mairemba hanzi ndosaka zvainzi kuvakuru kugota kunoda kwaamai kwevana kunodzima moto unotiwo ai wakaramurai dzaimboisa iwo kuitira kuti zvibharanse zvinotara maungoti zvese zvawaita vanhu vese wozvikwapa chero vakatyikidzira vanhu vokurohwa vanhu tozvidziva kuti tinorohwa but zvinongorwadza kuti takufirawo here isusu tine maraisi munyika medu
ndeni kubata ipapo nekuti nguva dzedu dzadyanana timboenda kuna PJ vataurawo nemumwe munyarikani kuitira kuti tichipeta nhaurwa yedu yanhasi PJ
Matutu ngile temba lokukona ecwengweni sokusele imizuzu emibili nje kuphela
okay
wathi mbuze umbuzo lo okhulunywe nkosazana Linda wokuthi udaba olukhulunywe nguye lokuthi siyabona sixokozela enkundleni lapha ezebulenjini sikhuluma ngezabo zodwa wabantu kodwa singakhulumi ngendaba eziqakathekileyo ezokuzithuthukisa ubona njani
iqiniso lelo abantu baxokozela kakhulu entweni engelamsebenzi bese ngiphinda ngivuma futhi ukuthi mhlawumbe endabeni ezinjengezo zombusazwe abantu balamadimoni obugwala la amadimoni obugwala okwesaba and can I please say this my last sentence
ameno nare dzavo PJ apo dzinenge dzabvadza clipwa asi vanga vari kutaura zviri pamoyo pavo
madimoni iwaye kutya
to thank all our people that were on our live stream at the VOA, Shona. We really appreciate you. Sekuru Oswald Soko, I saw you, I couldn't read your message, but thank you for participating, and everybody was on the live feed, and also our guests who helped us look at the situation, Linda Masarira. We also had the Hilda Nkomo PJ.
Yeah, one cool unkosikazana big question or two yeah that is like hello njalo unare umaveje umaramwize gambiza udambuzo umsa wenkosi lo mesi nkosi hathi alibonga lonke olivalelisayo to president Jeremiah
and I'm marvelous mhlanganya who is saying please share our life feed. Thank you.